So it then happened yesterday when I went to attend a national council meeting and not being as a provincial chairman way Harare province. Ndakanga ndanzwa makuwa 3 days ago ekuti I've been suspended, but tsamba ndina kuiona. Saka since ndina kuona tsamba ndakatrega and to my surprise ndakawana ndakavharirwa door kuti ndisapinda, and mamune my youth anga mobilized to attack me. My structures ese muHarare anga mobilized again to attack me. Then pane mabaunza anomira pamabhawa anga aunzwa futi ahaiwa kuti azondirova. Then riot police again yakadeedzwa kuti izobatsira pakundibloka kuti ndisapinda mumeeting iyoyo. Zvakandishamisa kuti sure just a chairman weprovince ndiye anounganidzirwa machine gun yese rei kumubloka kuti asapinda National Council. So pavakandikira gedhi ndakomberedzwa nemabhaunza nemayouth anemasimbi nechii nechii. Vakabva vanditi hamukwanisi kupinda because takakususpendai, akataura izvo ndivhoni musaruwa. Tikati ko makandisuspendai rini? How come hamuna kundipa suspension letter? Zvikanzi your suspension letter is being prepared. So that's when I walked out of the first door and ndapinda rimubuilding. Then riot police yakanga iripo ndobva yatondimhanyisa ichiti ipapano ipapano, nevanhu vekuepwet vakanga varipo ndokubva tatodzingwa.
Saka tingati here makatambira kudzingwa kwamakaitwa pamusangano ikoko?
Inini zvangu I accept that verbal suspension, although ndisati ndapuwa a written one. I think I can call it quit because ininiwo wacho ndanga ndiri disgruntled nemaranirwo yanga achiitwa party.
Zvii zvamava muchinyunyuta nazvo mumafambisirwo ebato?
Firstly, abuse of party resources, imposition of candidates and maladministration. So National Council, it's true that I wanted to move a motion of a vote of no confidence on Douglas Monzora because ndakaona sekuti the only hope in MDCT ndeye kutoti inofanira kuchanga yaitoita leadership change. Either Douglas steps down or I quit. And prior to my by-elections ekuepwet ndaitoti guarantee totaura neutungamiri kuti inini ku National Congress handisi kuenda kana pakasaitika leadership renewal before, because tikaenda ku Congress we will be rubber stamping Douglas Monzora.